manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu chikumi 28 2017 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro-soro rinoudza vakuru veInvest of Zimbabwe kuti varegedze vadzidzi vari kudzidzira udhokotera vachigara padzimba dzavakanga vadzingwa nemuvhuro. Sangano reZimbabwe Citizens Initiative rinoparura chirongwa chekushambadza kushungurudzwa kunenge kuchiitwa vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa app inonzi Ziso. Nyanzvi dzoshora zvakadzama kupindira kwemauto munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika dzichiti izvi zvinovhiringidza budiriro yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. America inotiz hurumende yeZimbabwe iri kuita basa guru mukudzivirira kuburitswa kwevanhu munyika vachinoitwa nhapwa. Asi inotiwo Zimbabwe inofanira kusimbaradza mitemo yayo nekukanda mujeri vese vanopara mhosva dzakadai. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mushandi mukuru pamuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Krista Fisher, vati hurumende yavo kuburikidza nebazi rinoona nezvekunze kweAmerica, State Department, yakwidza Zimbabwe pachinhanho chepamusoro kana kuti tier 2 muongororo inoitwa neAmerica gore rega rega yekutengeswa kwevanhu kuti vanoita mabasa avanenge vasingadi. Amai Fisher vati 2017 Trafficking in Persons Report, iyo yakaparurwa nezuro negurukota rinoona nezvekunze kweAmerica vaRex Tillerson, inoratidza kuti kunyange hazvo Zimbabwe isati yaita zvose zvinodiwa kudzivirira dambudziko iri, iri kuita zvakawanda kuderedza dambudziko iri. Zimbabwe yakaumba komiti yemakurukota ehurumende yeAnti-Trafficking Interministerial Committee kuti igadzirise dambudziko iri, uye komiti iyi yave kushandawo iri mumatunhu akawanda munyika. Hurumende iri kuitisawo zvidzidzo kune veruzhinji, vatapi venhau nemapazi ehurumende ichipa ruzivo rwekuti chii chavangaite kudzivirira kuburitswa munyika kwevanhu vachiendeswa muutapwa kana kunobatwa chibharo kunze kwenyika. Munguva pfupi ichangopfuura, hurumende yakabatsira madzimai 120 vainge vari kugara muutapwa kuKuwait nevamwe vashanu kuSudan. Amai Fisher vakurudzira hurumende kuti irambe ichiita basa rakanaka kudai.
We hope that this recognition and all of this progress will motivate.
Ndinofunga kuti zvaitika izvinhasi zvichakurudzira hurumende pamwe chete navose vainoshanda navo kuti varambe vachirwisa dambudziko rehuman trafficking iri.
Asi vati Zimbabwe inofanira kusimbaradza mitemo yayo yakaita seTrafficking in Persons Act neLabor Relations Amendment Act kuitira kuti vanopara mhosva iyi vapiwe mitongo yakaomarara. Kunyange hazvo paine nyaya 42 dzekupamba vanhu vachiendeswa kunze nevanhu 21 vari kupomerwa nyaya idzi, hapana kana mumwe chete ati abatwa nemhosva. America inoti uori mumatare nemapurisa ndizvo zviri kuita kuti vanopara mhosva idzi vapunyuke. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvevashandi nemachengeterwo akanaka evanhu. Amai Priska Mpfumira kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mugwaro rayo America inoti zvinofadza kuti hurumende yeZimbabwe iri kuongorora vanhu vari kupinzwa mabasa kuti vanoshandira kunze kwenyika, uye gore rino chete yakakwanisa kudzivirira kuburitswa kwevanhu vakawanda munyika mushure mokuona kuti vaigona kunobatwa senhapwa. Amai Memory Mwale, avo vanoshandira sangano reInternational Organization for Migration muZimbabwe, varumbidzawo hurumende yeZimbabwe nekukwidziridzwa kwayaita pachikero chekudzivirira kutapwa nekuburitswa kwezvizvarwa zvayo munyika.
Izvi zvaitika zvinoreva kuti Zimbabwe yabva papozisheni yanga iri yekupedzisira mukurengwa kunoitwa nyaya dzekudzvinyirirwa kwevanhu nekuresponda kunenge kuchiita hurumende. Saka hurumende yeZimbabwe yakaonekwa kunzi iri kuedza nepainogona kuti idziviridze vanhu vayo kuti vasawanikwa vanodzvanyirirwa kune dzimwe nyika pa human trafficking inoitwa panoshandiswa vanhu vasingabhadharwi, vanhu vachibatwa zvisina kunaka, vachishandiswa nguva dzakarebesa. Saka hurumende yeZimbabwe yakaonekwa kuti pagore rakapera yakakwanisa kusimudzira matanho anodziridza zvinhu zvakadai kuti zvisaitike kune maZimbabwens whether munyika munomu kana kunze kwenyika.
Kunyange hazvo zvizvarwa zveZimbabwe zvichitorwa zvichinoshandiswa senhapwa kune dzimwe nyika dzakaita seKuwait, Sudan neSouth Africa, pane zvizvarwa zvedzimwe nyika dzakaita seMozambique, Democratic Republic of Congo, Somalia neChina zviri kushandiswawo senhapwa muZimbabwe. Munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaMelusi Machia vakaudza paramende munguva pfupi yapfuura kuti vari kuedza napose pavanogona napo kudzivirira kubuda kwevanhu munyika vachinoitwa nhapwa kana kubatwa chibharo kunze kwenyika. Vanhu vakawanda vanovimbiswa mabasa anobhadhara mari yepamusoro kana kuvimbiswa nzvimbo yechikoro kunze, uko vanogumisira vave kubatwa senhapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Dare repamusoro-soro raudza vakuru vechikoro cheInvest of Zimbabwe kuti vamboregedze vadzidzi vari kudzidza mabasa eudhokotera vachigara padzimba dzavakanga vadzingwa nemuvhuro zvichitevera kuratidzira kwavakaita. Mutongo uyu unongoshanda chete panguva iyo nyaya iyi inenge ichizeyiwa kana kuti interim judgment. Patricia Mudandigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo mushure mekunzwa nyaya iyi zvechimbi chimbi, mutongi wedare iri Justice Nyaradzo Munangati Manongwa vati vadzidzi ava vanofanirwa kudzokera mudzimba dzavanga vachigara. Vatiwo vakuru vepaUZeta havafanirwi kutadzisa vadzidzi ava kupinda mudzimba dzavakadzingwa nemuvhuro. Vachitaura mushure mekunzwikwa kwenyaya yavo, mumwe wemagweta evadzidzi ava Muzvare Belinda Chinowawa veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati dare rabvuma chikumbiro chavo.
Dare reHigh Court rati iro vana vari kustudy medicine paUZ vangavadzingwa kubva mumahalls of residence avo ngavadzokere, nekuti zvaitwa neuniversity kuvadzinga hazvezi pamutemo uye hazvikwirirani neconstitution itsva yakapaswa muna 2013. Isu semagweta tinofara chaizvo nezvatarwa neHigh Court izvi, nekuti mauniversity semapublic authorities vanofanira kuita zvinhu zviri pamutemo.
Muzvare Chinowawa vati semagweta norura kodzero dzevanhu vafadzwa zvikuru nomutongo uyu sezvo vamwe vadzidzi ava vanga vasina kwekugara panguva ino vari kunyora bvunzo.
Nava vanga vasina pekugara vatobatsirwa neimwe church muHarare yangaingovapawo pekurara, asi pekugara vanga vasina, asi vachifanira kunyora maexams akatanga iwo nezuro. Tinoona kuti kuita kweyunivhesiti kwanga kuine utsinya hwakanyanyisa mukati.
Nyaya iyi yakaendeswa kumatare nemumwe mudzidzi vaClifford Charera vachibatsirwa nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinotiwo vadzidzi vatatu vasungwa vachipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga. Vasungwa ava ndivaIgnatius Mukuchi, vanova mubati wehomwe muUZ SRC, vaStephen Sikirai, mukuru weboka rinomirira vadzidzi ava, pamwe navakuda kwasheguta nengo yeSRC. Mune imwewo nyaya yanga iri kumatare edzimhosva, Pastor Ivan Mawarire veThe Generation Church pamwe nemutyairi wavo vaOcean Chiwater vabvisiswa mari yechibatiso inoita mazana maviri emadhora kuitira kuti vatongwa vachibva kudzimba dzavo. vavira vakasungwa nemuvhuro apo vadzidzi vairatidzira. Asi Pastor Maware vanoti vakasungirwa kunamatira vadzidzi ava kuti vave neremangwana rakanaka. Zvichakadaro, sangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union rashoropodza vamawarire richiti havafanire kupindira munyaya dzevadzidzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mapato anopikisa hurumende uye nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti kupindira kwevakuru vakuru vemauto munyaya dzezvematongerwo enyika kuchapa kuti Zimbabwe itadze kugadzikana pachitogona kudeuka ropa. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakamboyambira kuti mauto nevasori vasapindire panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chavo, asi izvi zvinenge zviri kuenderera mberi. Mukuru wemauto General Constantino Gouveia Chiwenga varukandirana makobvu nematete negurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo. VaChiwenga vakatyisidzira vaMoyo mubepanhau reSunday Mail vachiti mutengesi nenyaya yekushora kwavari kuita chirongwa cheCommand Agriculture. VaMoyo vakangopindurawo vachiti kuvhunduka chatikwatara hunge uine katurike. Muzvinafundo Moyo vanonzi vari kuchikwata chinonzi Generation 40, icho chiri kunetsana zvakasimba nechimwe chikwata chinonzi Team Lacoste, chinonzi chinotsigira mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. General Chiwenga vanonzi vari kutsigira vaMnangagwa. VaChiwenga vakataura kuti vaMugabe vainge vaisa vemauto muchirongwa cheCommand Agriculture ichi kuburikidza nemukuru wemauto yemuchadenga vaParents Shiri. Vakuru vakuru vemauto vanombobudawo vachityisidzira mutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai kunyanya vachiti havafi vakatonga nyika. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Ruhanya vanoti zviri kuitwa nemauto kutyora bumbiro remitemo wenyika, uye vachitiwo mauto pari zvino ndiwo musimboti weutongi hwavaMugabe.
Mauto ndo kune simba ravaMugabe. Mauto kuvatori kumapurisa ndo kune simba ravaMugabe. VaMugabe simba ravo haisi kusiri muvanhu. Mukatarira election ye-2008 muna June runoff ya. Runoff ya yakaitwa nemauto anga ari muuniform. Mauto anga akaiswa nyika yese ndo yakadzosa vaMugabe muutongi hwavo after vadyiwa navaTsvangirai muna March 2008. So simba ravaMugabe harichazi mumvura, harichazi mani. Simba ravaMugabe riri mauto. Asi mutemo wenyika haubvumiri kuti mauto anga achiita zvaari kuitirwa nezano. Zvine dambudziko. Vanenge vakupindira mucivilian politics, electoral politics, asi basa remauto ndorokuprotecta the territorial integrity of the state and to make sure that the country is safe. Zvavari kutoita handizvozvo, asi chinonetsa ndechekuti vaMugabe havakwanisi kuti vavanyanye kuvapingudza nenyaya yekuti ndo vanovapa simba, ndo vanoita kuti varambe vari mupawa, nokuti vanenge vachizviita zvikuopportunity. Asi dambudziko raanaMugabe nderokuti mauto aya apinda mumba maomuzano aona kutitemera kuti achatore pawa kana kuti simba asika vaMugabe ndiani. Ndo nyaya huru iri papapo.
Asi zvingakonzere matambudziko akaita sei tichitarisa kusagadzikana nekunetsana kurimo imomo ZANU PF iko kupindira kwemauto?
Zvatokonzera matambudziko. Dambudziko riri munyika muno rezveupfumi nenyaya dzezvematongerwo enyika ratokonzerwa nemauto, nokuti de kuri kuti mauto anga asina kupindira. Asingapindiri mupolitics dzenyika, chokutanga ingadi hatisina kuita maatrocities kunana Gukura Hungi. Chechipiri, ingadi hatisina kuita dambudziko ratakaita munana 2002 vanhu vemuGT vachikongwa. Asi dambudziko retichaita guru nokuti vaMugabe vamutana vamunhu. Mauto akabvumirwa kuti arambe achiita zvokupindira kupolitics dzezano, zvichiita nezvokuti patiri kuindawo hakuna kuchena ende muzano munokwanisa kudeuka ropa.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Ruhanya vari paRunare muHarare.
Thank you.
Makateerera ku nepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weVenezuela vaNicolas Maduro vanoti chikopokopo chemapurisa chakabiwa chikashandiswa nezuro mukurwisa muzinda webazi rezvemukati menyika pamwe nemuzinda wematare pamusorosoro murongwa wavati ndewekurwiswa nevanopfurikidza mwero avo vavati vari kuda kuvabvisa pachigaro. VaMaduro vapika kuti vachabata vanhu vakarwisa munyika mavo ava kunyange hazvo pasina akakuvara zvitevera kurwiswa kwemizinda miviri yemunyika iyi. Mauto emuTurkey anoti aparadza nzvimbo dzemaKurdish muSyria manheru apfuura achidzosera kurwiswa kwakaitwa mauto ari muSyria ari kutsigirwa neTurkey. Gwaro raburitswa nemuzinda wemauto emuTurkey rinoti kurwisana uku kwaitikira panzvimbo yeAfrin. Kusungwa kwevatori venhau vatatu vakaenda kumabiko akaitwa nechikwata cheTang National Liberation Army kumaodzanyemba kweMiema, maitiro ekuedza kuvharidzira kufambiswa kwemashoko uye ane chekuita nekurwisana kuripo. Mutauriri wechikwata ichi adaro achitaura panyaya dzine chitsama dzakaitika gore rino dzichiona vanhuwo zvavo vachityorwa kodzero dzavo nekusungwa. Sangano rezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pamwe nemunyika reZimbabwe Citizens Initiative nezuro rakaparura chirongwa chekufumura nacho zviitiko zvekushungurudzwa kwevanhu kuburikidza neapp inonzi Ziso Ilisho. Icho chirongwa chinonzi chicharerutsira vanhu kuti vazive nezvinenge zvichiitika matunhu avo vachishandisa dande mutande repanhare mbozha dzavo. Sachigaro weZimbabwe Citizens Initiative vapromise Sunday avo vari muAmerica vanoti vakatora danho iri nekuona kushungurudzwa kunoitwa vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika zvikuru munguva yekunge nyika yatarisana nesarudzo. VaSunday vanoti kushungurudzwa kwevanhu kuzhinji kwanga kusingamburiswe pachena nechikonzero chekuti vanhu vanga vasina nzira dzekumhangara kana kuburitsa nadzo zviitiko izvi. Vanotiwo chirongwa chavo ichi chinobatsira vanenge vashungurudzwa ava nekumbovapa pekupotera kuvabatsira nemagweta nezvimwe zvakasiyana siyana. VaSunday vanotiwo sangano ravo rinenge riine vanhu vachaongorora zviitiko zvinenge zvaziviswa matunhu ose aya zvisati zvashambadzwa. Muchirongwa chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata VaSunday kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pechirongwa chavo.
Chirongwa chinonzi Ziso Ilinzo. Chirongwa ichi chinova yatingati yapachirungu platform kana kuti an application yekuti inobatsira kuti vanhu vakwanise kuripota kumbunyikidzwa kwavanenge vachiitwa chero kwavanenge vari mumativi mana enyika. Mukana wekuti kana paine munhu anenge aona zvakaipa zvinenge zvichiitwa anokwanisa kutumira message kana kutumira mapicture kana kutumira tsanangudze ndanyimwa chibage nekuti ndanzini handisapoti musangano wakadai wakadai. Saka ndo chirongwa chinonzi Ziso chakaparurwa nezuro muguta reHarare.
Saka chirongwa ichi chine chichishanda mumatunhu api tichiona kuti Zimbabwe inyika hombe?
Chirongwa ichi change chishanda kwese, ungave uri kumurambinda, ungave uri kwamudzengerere, ungave uri kudotito. Chirongwa ichi chinongoshanda. Ziso chinokwanisa kushandiswa zvisina basa kuti munhu ari kupi. No matter where you are muZimbabwe, unokwanisa kushandisa application iyo yeZiso.
Saka munozoona sei kuti zvamatambira ichokwadi kana kuti manyepo?
Tine vanhu vanokwanisa kuita 46 vakabva kumativi mana enyika vatinotiwo mamonitors kana kuti mbongorori dzezvinenge zvauya kuplatform. Saka chinoitika ndechekuti mbuya wangu pakiti ya tota waka mbunyi kizwa wano kwanza kutumira kana text message kuziso tinema namba change chishandi sa Mzimbabwe eziso kana kuti munhu wangu nakanda pa internet saka pakashika shoko rekuti pakiti ya tota kune kumbunyi kizwa kwa hiti kwa vanu tinotori ne vanu varikoko kumatima na inyika vanoenda wanoita ya tota ye verification waita verify ku secretariat tine secretariat iri muHarare iri fully monitored ndo vachange vachitambira mashoko anobva kunzvimbo dzakasiyana siyana wotumira ma monitors kuti vaite double check vavongorore zvinenge zvasvika muziso mushure mekunge taongorora ndo patinozotora mashoko aya tobva taendesa kuziso inova web application inoburitsa zvinenge zvauya kana munhu aine phone yaakaisa application yeziso mufoni make akatumirei kuti ndarobwa ndiri pano pa masvingo ziso inokwanisa kutoziva kuti munhu uyu atumira meseji yake akamira padanga remombe rekwasagiya munzvimbo yekwanemamwa
saka makamaona kuti munhu aashungurudzwa zvii zvamunozoita kunze kwakungoburitsa kuti kandemira ashungurudzwa kuzumba
tine hama dzedu dzatiri kushanda nadzo veZimbabwe Human Rights Forum saka zvatinoita ndezvekuti kana tichinge taona kuti kune vanhu vambunyikidzwa kana kwaita iye yatinoti political violence meseji iyoyo painosvika kuziso kusecretariat kwedu tinobata sangano rinoshanda nenzira iyoyo kuti rikwanise kutibatsira kusolva problem kana kuti vanhu vava vachiwana kubviswa kuti vaendeswe kusafe location tinobva taita setinobva tavatsvagira safe house tichishandisa mamwe maorganizations atiri kushanda nawo iwavo kana pari kudiwa malawyers yekuti vanhu vavo vapihwe representation tinobva tabatawo Zimbabwe Lawyers for Human Rights wobva watipa magweta anokwanisa kubatsira vanhu ivavo saka hatisi kungoshanda tega
saka muri kushandawo here nemapurisa muchirongwa chenyichi
mapurisa tinoshanda navo vanhu vose vatataura vaya 46 vari mumativi mana enyika vanoongorora zvinenge zvichiuya kana pakanzi pane kumbunyikidzwa kwavanhu kwaiitika tiri kuvakurudzira kuti vaende kunovhura aya anonzi madhoketi kana dhoketi richinge ravhurwa tichazviisa paziso kuti incident yakadai yaitika iyi yaripotwa kumapurisa and uyezve tichipawo update kuti chii chiri kuitwa nemapurisa panyaya iyoyo tinoda kuti zvinhu zvese zvibude pachena jonga kandemiri zvose zviri kuitika munyika kumbunyikidzwa kwavanhu ngakubude pachena
avo vanga vari sachigaro wesangano reZimbabwe Citizens Initiative vapromise sunday vachitaura najonga kandemiri westudio 7 vari parunare kuflorida muno muamerica yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri vestudio 7 pafacebook nepawhatsapp
pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei pafacebook page yevoa shona tanga tiri kutarisa zviri kubuda kubva kumusangano wehutachiwana hweHIV muWashington DC uko zvizvarwa zveZimbabwe zviriko kumusangano uku kuri kutariswa iko nzira dzekurwisa hutachiwana hweHIV takaita rombo rakanaka kunge tina amai Martha Tolana mumwe weavo vanorarama nehutachiwana hweHIV vari kumusangano uyu chapera iwo nechishanu uyezve wakatanga nesvondo tombonzwa kubva kwavari
kana tichitarisa HIV hatingati one size fits all uyezve kwane mishonga iri nani uyezve kuti vanhu vanofanirwa kuramba vachiwana rubatsiro rwekutaura naye anovatsigisa yatinoti counseling haifanirwi kungoperera pakuti testing chete pekuti munhu ati akuda kutestwa nekuti apedza kutestwa asi inofanirwa kuramba ichienderera mberi kuti munhu akwanise kurarama ari mutano kwatinobva tinoziva kuti tine dambudziko rekuti nyaya dzekuwana chekudya chekubatsirika nacho chekudya pekugara chinonetsa vanhu vakawanda uyezve zvinokonzeresa kuti pahutachiwana hweHIV neAIDS munhu anyanye kushungurudzika uye zvinotumira vanhu kuguva nekukurumidza saka zvinhu zvatinofanirwa kuramba tichitarisa nekutarisa kuti zvimwe zviri kuuya kune nyaya yekuti mishonga inoshandisa vana kana vanhu vakuru yekuti madrugs asingabvumirwa aya kune nyaya yekuti kune machechi mamwe aakuti nezita rajesu waporeswa saka chiregera mushonga wako weHIV atinoti maantiretroviral asi tirikuona kuti vanhu vakawanda vari kufana izvo saka tofanirwa kunge tichibatsirana kuti iyo maantiretroviral kutenda kwedu ndekwekuti ndimwari akapa njere kune vanhu vekuti kuuye maantiretroviral saka ipapo ndopane munana wedu wekuti vakaonekwa mushonga wekuti tikwanise kurarama tine utachiwana izvo zvigongororo iri kuitwa yakuenda pamberi yekutarisa kuti utachiwana hungabva hwapedzwa sei uyezve tingaite here vaccine
kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC Munau dzedu dzemitambo pamutambo weCOSAFA Cup watambwa nasi kuSouth Africa Zimbabwe yaita mangange 0-0 neMadagascar. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa urongwa hwesangano reZimbabwe Citizens Initiative iro rakaparura chirongwa chekushambadza kushungurudzwa kunenge kuchiitwa vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa app inonzi Ziso. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Kukambo wauraiwa kubva kuna Hurricane Hugo, Dr. Tafiri Nyika, Thomas Mapfumo. Aiwa, sezo, gwaidi apera, regaiti mbotarisa misore na osho akare. Dare repa msoro soro rinoudza vakuru University of Zimbabwe kuti varegedze vadzidzi varikudzidzira huchiremba kuti vagare padzimba dzavo. Sangano reZimbabwe Citizens Initiative rinoparura chirongwa chekushambadza kushungurudzwa kunenge kuchiitwa vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana. Nyanzvi dzoshora zvakadzama kupindira kwemauto munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika dzichiti izvi zvinovhiringidza budiriro yenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange munezvo zvakare mangwana. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina ndinotungamirira Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 28 kunhlangula 2017 nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje
ngawusithethele kunyiliso mina kufike ngale kufike ukukompete lamazona lwana kuchiphe khona ngale nxa kufika kodwa it's not always the case ikakhulu eZimbabwe that's the challenge that we find ngenxa yokuthi thina sekuyi US dollar economy izinto zethu azichiphanga nxa zisiya kwabanye ama-economies.
Osomabhizimusi bathi iminkambo yenhlanganiso yokuthengiselana e-commerce iyathembisa ukubalethela intuthuko.
Lokho kuzese ukuthi kube nzima ukuthi babuze phela uGeneral Thuli angayiboniwe ukuthi umhlaba ne-Afrika njikelele ayisenayo ukudlala nokwenela amazwe ebuswa ngamabutho.
Abacubungula izombusazwe basola ukungenela kukamkhokheli webutho umnumzana Constantine Chiwenga kumbango wesikhundla sikamongameli Mgabe kubandla lezanu PF. Idale le-High Court likhulule umnumzana Pastor umfundisi Ivan Mawarire lanquma njalo ukuthi abafundela budokotela e-University of Zimbabwe kumele bavunyelwe ukubuyela ezindlini ekade behlala kizo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale le-High Court eHarare namuhla linqume ukuthi abafundi abafundela ubudokotela e-University of Zimbabwe abaxotshwe ezindlini abahlala kizo ngomvulo kumele bavunyelwe ukubuyela kulezi zindlu. Iziphathamandla ze-University of Zimbabwe zixotshe abafundi abangamakhulu ayisithupha ngemva kokutshengisela besola ukukhwezwa kwempatalo yemfundo. Lokhu kubangele ukuthi inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo kaZulu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ihambe edale le-High Court izolo ukuyaphikisa ukuxotshwa kwabafundi laba isithi kungaphandle komthetho. Sethula isinqumo sakhe umahluli wedale uNyaradzo Munangati Manongwa uvumelane lenhlanganiso yamagqwetha le. Wathi ikolishi leli kumele livumele abafundi laba ukubuyela ezindlini zabo isemester ize iphele. Kolunye njalo udaba umthethwandaba we-High Court ukhulule umkhokeli womkhankaso we-hashtag this flag uPastor Ivan Mawarire yena obotshwe ngomvulo laye etshengisela labafundi laba. Aba mankampani amakhulu angamalunga enhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries bemukele ngenjabulo okuphume emhlanganweni wokudinga amadlelo aluhlaza emikambo yelakho ukutholakala kunhlanganiso ye-Africa e-Commerce elamazwe afika kwayisishiyagalolunye. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lumhlangano ungenwe ngosomabhizimusi bamakampani amakhulu labameli bekhomesa behluza indaba esiqakathekileyo kwezokuthengiselana. Unkosikazi Cynthia Malaba olilunga le-CZI uthi umkambo wekhomesa muhle kakhulu ngoba ubanzi njalo unabathengi abengezelelweyo okusuthi sosomabhizimusi abatshiyeneyo kungelakubangisana. Uthi noma kunjalo inkinga ababhekana layo ikuba akulula ukungenalo ukusebenzela kulo mkambo.
Nxa usithengisele elinye ilizwe kumele kufike ngale kufike kukhompite la mazwe wanalwana kutshiphe khona ngale nxa kufika, kodwa it's not always the case. Ikakhulu eZimbabwe, that's the challenge that we find. Ngenxa yokuthi thina sikuyi-US dollar economy, izinto zethu azichiphanga nxa zisiya kwamanye ama-economies asebenzisa ama-currencies ayo.
Umongameli we-Confederation of Zimbabwe Industries umnumzana Sifelani Jabango uthi indubo ziningi kakhulu, enkulu yazo kuludubo lokudingakalayo okungenza kube lula ukuthengiselana okugoqela ukuthwalwa kwezinto. Uzabona ukuthi akula lezitimela ezingathwala impahla phakathi kwamazwe anje. Imigwaqo yona ikusimo esibi okumangalisayo. Unkosikazi Malaba uthi ithuba lokuthengiselana lamazwe amaningi kangaka lingaphathisa amabhizimusi ngoba eyabe eselungisa impahla ngobuningi bazo ngasikhathi sinye, okugcina kusehlisa indleko yokuzilungisa kwenze ukuba le ntengo yempahla yabo yehle kulawo mazwe iphinde yehle laseZimbabwe, ngoba kwamanje intengo yokulungiswa kwazo elizweni iphezulu kule amanye amazwe.
Isizwe ngesizwe siba le mthetho yaso. Kukhona okukhona ezizweni ama-challenges ayehlukeneyo ezizweni, anjengokuthi babhalansise abakuthengisela phandle ama-exports abo lama-imports, ukuze kungabi kuthi khona ugogo kubili kumele kubhalanse.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabhizimusi aweZimbabwe evala aseleyo ethwele nzima kumisebenzi yawo. Iningi labosomabhizimusi likhala ngemithetho ekhona elizweni engumgoqo okwenza iningi lamankampani asebenze okwesilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% asebenza ngokugcweleyo. Lamalutshana kakhulu agoqela okulungisa okufela emlonyeni amabhiskitsi, uchago lamabhizimusi alungisa amaplastic le-packaging abikwe sedinga imikambo engezelelweyo. Ikhomesa ngumkambo omkhulu olamazwe afika phose kwangamashumi amabili agoqela amazwe afana leJibuti, Egypt, Malawi, Kenya, Madagascar, Rwanda, the Seychelles, the Comoros lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abacubungula izombusazwe sebesole ukungenela komkhokheli webutho uConstantine Chiwenga kumbango wesikhundla sikamongameli Robert Mugabe kubandla leZANU-PF. UChiwenga uphume izolo emaphephandabeni kahulumende ethuka umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo, esithi uyisitabane njalo ungumuntu olenjongo yokudiliza iZANU-PF. UChiwenga uthe ibutho kalisoze ligoqe izandla libukele umoyo labanye bakhe abakucele le-G40 bediliza ibandla njalo bedelela umgabe. Isisusa sendaba bekuludaba lohlelo lukahulumende olokulima olukhokhelwa libutho ole-Command Agriculture olusolwa kakhulu ngumoyo, esithi lukhokhelwa ngabantu abangethembekanga abakucele le-Team Lacoste elibikwa lisekela umnumzana Emerson Mnangagwa lifuna abe nguye othatha isikhundla sikamgabe. Ephendula umoyo uthe kayisabi lutho. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Mbona nami uGerald Chiwenga lapha uphambanise kakhulu, njalo usevele wafaka iqembu angabe ezwanana lalo phakathi kokulwisana kwezanu-PF esibangele sinzima kakhulu, ngoba ngaphethela nxa kuyikuthi mhlawumbe bangaphumelela ekhethweni abeqembu likaprofessor Jonathan Moyo sebengasuka nje balwisane lakho lokhu bade hhayi lokhu kwenziwe ngamandla kusenziwa libutho, lokho kuzenza ukuthi kube nzima ukuthi babuse. Phela uGerald Chiwenga angayiboniwe ukuthi umhlaba le-Afrika nje jikelele
manje ayisenayo iyodlala yokwekela amazwe ebuthwa ebuswa ngamabutho. Amabutho kuzwekazi le-Africa njengesibone kusenzakala eGambia nakwezinye indawo okwenzakale kwo-Ukraine kutshengisa ukuthi hhayi esokunzima ukuthi ibutho lingasuka nje lithi selifuna ukubusa kumbe selingatshela ababusayo ukuthi basebenze njani. Ibutho bafanele bahlale emabharaki khona ngale bangaphumi baze babize wathiwa emsebenzini. Okwakhe lokhu ukuthi uyaphuma yena esethusela abantu yena esagqoke i-uniform yebutho enani uyaphambanisa kakhulu njalo kungahlule ukumsebenzela kahle ikakhulu nxa senza kanje senzela abantu abafana noProfessor Jonathan Moyo abangani bafundile abakwazi ukuthi indaba leyi bangayiphendise kanjani iphendule ukuthi kuphake ukuthi ngiyesephambanisa umsebenzi njalo ngasebenziwe ngendlela efaneleyo. Ngangiboni imsiza kakhulu umnumzana umnangakwa indaba kaGeneral njengenjongo yakhe yenoma kwena.
Ubona abakamnangagwa bakhanya bahlomile mpela baphethiza gila baphethi mihedla baphethe yonke into balwisana laye ubaba umoyo. Ubona esila na
ngibona yami mina ubaba umoyo kunantu abangayenza engakanani kangako isabelo abalase ukuphela ukuthi mhlawumbe nxa bangathatha amaqhinga masiye zenyana baqalise ukuthi benze imicabango yokuwasasibetha bebulala abantu abakwelinye iqembu kodwa nxa saphilile laba kwelinqembu bangasebenza kuhle bathola amavoti akula izikhali lezi eziphethwe liqembu likamnangagwa ezingenza kube lo mashuko ekuthini ozabusa elizwe leZimbabwe ngemva kwaphezulu umgabe ngumbali.
Udokotela Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Loba nje kulobunzima obumangalisayo kwezenotho eZimbabwe asasekhona amankampani alungisa ukudla okulohlonzi okuthakazelelwa kwamanye amazwe. UBenedict Nhlapo uxoxa laba amankampani alungisa ukudla eZimbabwe abayingxenye yaba amankampani avela emazweni angamachuma isikhombisa ekade ekhangisa impahla zawo kwele South Africa embukisweni we-Southern African International Trade Exhibition.
Isiphathamandla esibona ngokukhangiswa kwempahla ezenziwa yinkampani yeLobels ezigoqela isinkwa, amabhiskidi, iziwiji lokunye, umnumzana David Leclus uthi loba nje kukunenge okuphica inhlelo zamabhizimusi eZimbabwe, manenga amakampani kwele South Africa atshengise ukuthakazelela uhlonzi lokudla abakwenzayo. ILobels ngenye yamankampani aphuma emazweni angamachuma esikhombisa abekhangisa impahla zawo embukisweni we-Sitex kwele South Africa. Le yinto engeneliswa ngamakampani amaningi kakhulu eZimbabwe njengoba iningi lawo asavalwa kumbe asasala lezisebenzi ezilihlekana. Umnumzana Leclus uthi Lobels ilokhu isaqinile kanti ziningi izithembiso zokuthengiselana abazitholileyo embukisweni eSITES abazazilandelela ngemva kombukiso lo.
People are very impressed with the standard of our product that we
manage to produce. Ngohlonzi lokudla esikwenzayo ikakhulu nxa sikhangela ukuthi siyinkampani yeZimbabwe lapho okulohlupho khona ekungeniseni elizweni izinto esenza ngazo ukudla okuthiyeneyo. Iningi lamankampani lifuna ukuthengisa ukudla kwethu kwele South Africa ngoba bathi kulohlonzi kanti njalo kulentengo ephansi.
Nkosazana Mesikunaga wenkampani Associated Food Zimbabwe obona ukuthengiswa kwempahla enkampanini le uthi ukudla kwabo okusemagabheni ogoqela izithelo lemibhida kanye ledobi bekukhanga abanengi kulombukiso okubapha ithemba lokuthi labo basancintisana lamankampani amakhulu eAfrica.
Most visitors have been interested in our tinned fruits and in our tinned tomatoes.
Iningi labethekele lapho ebesikhangisa khona bathathekiswe ukudla kwethu okusemagabheni okugoqela izithelo, amatamatisi ledobi. Idobi lethu bayalincoma besithi kalijwayelekanga okuyinto isithokozisayo ukuthi silethe ukudla okulomehluko.
Isiphathamandla senkampani yeChicky Chili eyenza wehlukileyo ngebilebile umnumzana Andre Tor uthi amankampani amaningi akhanye etshengisa isifiso sokuthenga ukudla abakulungisayo.
We've had some very positive inquiries.
Sithole izifiso eziningi zamankampani achiyeneyo afisa siwathengisele lokhu esikwenzayo. Le yinto esikhuthazayo kakhulu ngoba sizabuye sixhumane lamankampani la sikhuluma ngendlela esingasebenzisana ngayo.
Unkosikazi Fran Patrika obona ngezokuthengiswa kwempahla enkampanini yeBaobab Private Limited uthi balima izihlahla zomkhomo baphinde bathenge njalo umkhomo ebantwini bese bewuthengisa emazweni ngisho laphesheya. Ngalomkhomo benza iziwiji ijemu lokunye ukudla okuchiyeneyo. Uthi njengamakampani eZimbabwe bathokoziswe kakhulu indlela amankampani akwamanye amazwe abethakazelela ngayo ukudla lempahla abazenzayo.
Yeah, we are really targeting, for example, the South African market.
Sifuna ukuthengisela impahla zethu emankampanini akwele South Africa. Siphinde futhi singene kwamanye amazwe achiyeneyo.
Isimo esibi kwezomnotho eZimbabwe sisibangela ukuthi amankampani amaningi avalwe. Izinkulungwane zabantu balahlekelwa imisebenzi. Uhlupho olukhulu olubhekane lamankampani yibunzima bokuthenga phandle kwelizwe imitshina yokusebenzisa kanye lezinye izinto abasebenzisayo ukwenza impahla esijeneyo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Elebotswana selilandule imbiko ethi lifuna ukuvala iofisi yomeli walo eHarare njalo izizalwane zeZimbabwe ziqale ukudinga amavisa ukuze zingene kulelo lizwe. Kubika intatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya.
Lokhu kulandela udaba obulibhoda emaphephandabeni yasebulenjini lusithi iBotswana ezavala iofisi yomeli wayo eZimbabwe mhlaka 1 Mpandula lonyaka. Udaba lolu luqhubeke lusithi abeZimbabwe njalo sokuzamela bathole incwadi yevisa ukuze benelise ungena eBotswana ngoba inani labo seliqonge kakhulu elizweni elingumakhelwane. Umbiko lo ube uthi kungavalwa iofisi yeBotswana eHarare abeZimbabwe abafisa ungena eBotswana kuzamela baye emazweni afana leZambia, Mozambique, kumbe iSouth Africa kuze bafake isicelo sama visa. Kodwa lokhu kulahlelwe khatshani iofisi yeBotswana ebona ubudlelwane kanye lendaba eziphathelane lamanye amazwe. IBotswana ithi umbiko lo ungamanga aluhlaza ngoba yona iqhubeke lobudlelwano obuhle leZimbabwe. Omunye weZimbabwe intatheli izindaba kwele Botswana uthi le ingozi yendaba zakulezi nsuku eziphuma zijonge ukuphambanisa uZulu ngembiko engaqondanga.
Ikwesi kubiza sithi fake news ngesiNgisi sezigcwele indawo yonke. Owusuye kudide uZulu ngoba engazi ukuthi iqiniso yilipi lapha.
Iningi leZimbabwe bese lethukile ngalombiko, abanye bebuza ukuthi ungaba liqiniso yini kumaqembu achiyeneyo lapha abaxoxisana khona okufana leWhatsApp. Umbiko lo ube kuthiwa uphume kwelinye iphephandaba eHaburoni ube usithi abantu kumele babe lemali engamadola emelika alikhulu lanhlanu $150 ebhanga ukuze benelise ukuthola ivisa lokungena eBotswana. IBotswana ithi umhlangano obekhona phakathi kwamazwe amabili weJoint Commission on Defense and Security ekuqaleni kwayona le inyanga isitshengiselo sokuthi ubudlelwano bosaqine nko phakathi kweZimbabwe leBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSavron kweleBotswana.
Live Talk namuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngokwenziwa inhlanganiso ethembisa ukwethulela uZulu okwenzakala endaweni ezijiyeneyo okujonge okunjengokukhahlanyezwa kwabantu ebulenjini be-internet. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele North Korea selethu sele ukubulala oke waba ngumongameli wele South Korea kanye lo wayekhokhela ugatsha lwabacuphi kuhulumende wakhe. Besetheswa umlando wokuzama ukubulala umkhokheli walelo lizwe uKim Jong-un. Amapolisa kwele Hong Kong abikwa ebophe abantu abangamachumi amathathu abangabanye babakade betshengisela besola umongameli Xi Jinping wakwele China ngaphambilini kohambo lwakhe lokwethekelela leli dolobho okwakuqala. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhlanje ixoxa lomnumzana Abel Khumalo osehlale kwele South Africa okweminyaka elithumi lantathu.
Ngafika lapha ngo-2004 ngoMeyi kuze kube manje lokhu engihlala la. But ngesikhathi sifika la ngo-2004 izinto zazisesengcono, nge-100 rand wawuthenga into zeningi, even i-grocery sasithenga e-200 rand. Manje i-grocery sesithenga sika ko-1500, sokuhlukile ngesikhathi sifika la.
Nxa ukhangele umumo okhona ngapho uqathanisa lo ekhaya ungathini?
Even noma imali yangikhona ingasathengi, but hayi sesengcono lapha ngoba uma ngine-10 rand ngiyakhona ukuthenga amagwinya, bathi ngamabhanzi ngale nge-20 rand ngiyakhona ukuthenga iplate yesithwala lapha ngidle. Unlike eZimbabwe uma ule-20 rand vele abakuboni ukuthi unamali.
Ya, njengosakhulayo ubona njani umumo okhonapho ikakhulu nxa sikhangele elakusasa lakho ukhona ngapho eGoli?
Lana sesiphila nje ukuthi siphile siyaphambili, akusenamali njengekuqaleni. Abantu abasurviva ngabantu abanama-business abo abangasebenzela omunye umuntu, kodwa uma usebenzela omunye umuntu visayabona nto ongayenza kunzima. I-future ayithembisi kahle.
Khonokho okwenziwa ngabaningi ukuziphilisa bezenzela amabhizimusi abo, ungathi kuyaphumelela yini nxa ukhangele umumo nalo otshoyo ukubana iranda liselamandla?
Ya, yeah, especially abantu bakithi balama-business, amanye ngama-contractors, ubuningi bakhona abanye banama-driving schools. So kuyabaphathisa kakhulu, imali yangena. So kuba easy kubo ngoba yabona nendlela indawo la abahlala khona nemoto abazidrayivayo, imoto ezibonisayo ukuthi ngabantu abalama-business abo. So yumehluko wala eSouth Africa leZimbabwe. EZimbabwe besingenawo ama-opportunities othi siqalele ama-business ethu, njalo kunezinto eziningi engike ngazitsho ngoba ngathiwa sengiyipolitician ezazisenqabela ukuthi sibe nama-business ethu eZimbabwe.
Siyasizwa esikhathini esiningi kuthiwa khona abanye abantu abavela eZimbabwe ikakhulu abasakhulayo bayafika khona ngapho eSouth Africa beyenze imisebenzi engalunganga efana lobusela lokunye okunjalo. Kuliqiniso yini lo?
Amasela agcwele everywhere. Besibuka ama-statistics kuthiwa abantu abasemajele eSouth Africa yi-360,000 leyo ngama-foreigners, 300,000 ngama-locals ama-South Africans. So akusho ukuthi lokhu ama-Zimbabweans ngumba ama-foreigners abezokwenza i-crime lapho, kuyafana nje konke. Bona yibo abayenza i-crime kwedlula ama-foreigners. Then bakhona ye abafana bakithi ababuya laba bezoganga, like abafana nje abangazange basuke balugxoza isikolo mba babaleka abashiya isikolo.
Abangamantombazana-ke sizwa kuthiwa abanye bengasweli imisebenzi bagcina bengena endaweni lapho okuthengiswa khona ucansi. Kuliqiniso yini lo?
Hayi, ngingaze ngubone lokho. Vele laba abathengiswa ucansi ngabantu nje ababuya vele bekuleyo business.
Singathini nxa sikhangela labo abalabantwana abazalwa khonapho begcine bekhula, bazakwazi yini ekhaya?
Ya, bayakwazi ngoba bahamba abantu, like abantu abanama-work permit abaningi. Like mina ngile-work permit nginomntwana, but ngiyahamba naye uma ngisekhaya. So ayisikho ukuthi kuba lana kuyavalela ukuthi abantu bagcine bengahambi ekhaya. Bayahamba abantu ekhaya, abanye insinza nalawo amadouble up abo ngo-December behamba besiya emakhaya. Awu angikaze ngibone umuntu othi vele usehlala la ukuthi akasabuyele ekhaya.
Bona abantwana abakhulela khona ngapho eSouth Africa ungathini nxa uqathanisa labo ekhaya sikhangela into ezinjengembeko ukukhuluma lokunye okunjani?
Ya indlela ebhedi le ngibona ngoba la bantu ba-abdopte omunye umthetho vele engawutholi kahle akuna-respect. So eyi kuba nzima kule difference enkulu emntwaneni obuya kithi nomntwana ozalekele la. Sokusiya ngama-parents akhona ukuthi ba-strict kangakanani but abantwana balaba bavela ngeke ubacontrol ngoba imithetho yabavumela ukuthi benze into abayifunayo. So kulo mehluko umntwana obuya ekhaya ozalwe ekhaya nomntwana ozalela abaningi bakhona bala nihlonipho.
Manje kuphilwa njani kungela o-anti labomalume abakhuza abantwana?
Sekunzima Chris, umhlaka lo susiya kwezinye indawo esingazaziyo. That's why uthola abantu sebebulalana, uthola ama-girlfriend, i-boyfriend ibulala i-girlfriend ngendaba nje ukuthi abazwananga into ezincane.
Umnumzana Abel Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseJohannesburg. Emkodla kodleni sizwe abalaleli be Studio 7 ukuthi bathini lamhlanje.
Enkundleni yokukhulumisana kubo makhale kokwini e WhatsApp, silicelile balaleli ukuthi lisithumele ibibono yenu mayelana lokuxabana okusebandleni lezano PF phakathi kuka General Constantino Chiwenga lo Professor Jonathan Moyo. Owakuqala umlaleli igama lakhe kungu Ishmael Mkandla uthi, ngokubona kwami iZanu PF izanqoba kuhle kakhulu ungakhethelekile ukuthi bayaxabana ebandleni. Lokhu kuzakwenzeka ngesizathu sokuthi amabandla aphikisayo maningi kakhulu njalo asexhezukile kaningi-ningi okuyinto engabachithela usekelo olukhulu obeluzasiza ukuguqula uhulumende weZimbabwe. Omunye njalo opha umbono wakhe nguRobson Mwale, yena othi bakujayele ukukwenza lokhu bazolungisisa bese beqilibezela kukhetho. Uthandazani Mgcini Khaya yena uthi uChiwenga ngomunye walabo okumele ukuthi nga usentolongweni ngezenzo zakhe zolunya. UNdumiso uthi ngokubona kwami ngaliphazamisa leli bandla leSANU PF mabe ngingaba lamanyalo kumabandla aphikisayo enze ibandla linye elikhipha iZANU. Le imibono yenu esithunyelwe ngabanye benu balalele. Siyabonga kakhulu. Lingakhohlwa ukusilandela ukhasi lethu LVOA Ndebele enkundleni yeFacebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lweStudio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimele iStudio 7, ngiseWashington DC, nginguMike Hobe.
No matter what, I'm told you.
Ekweluche na ingoma emnandi kakhulu sihlephune kudlala de elitsha idlalate likamehlo kaZulu elithiwa lona inja kamalume uvala ke uhlelo lwethu lwanamhlanje umehlo kaZulu singakehlukani sikhangele ebesihamba phambili. Itali le High Court namhla likhulule umfundisi Ivan Mawarire lanquma njalo ukuthi abafundela ubudokotela e-University of Zimbabwe kumele bavunyelwe ukubuyela ezindlini abahlala kizo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.